manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 9 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inokunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemirizhonga.
Vatanga kundirova nechimboma chavanga vainacho vanga vane mamachetsi muhomwe mama anga asitombori muhomwe vanga akabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona.
Asi vakakundwa musarudzo iyi uye vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo raiita zvemirizhonga. Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yakakunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma yakaitwa neZuro bato reZANU-PF richipomerwa mhosva yekuita zvemirizhonga. Asi nhengo yeZANU-PF yakakundwa musarudzo idzi inoramba mashoko aya. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeMDC Alliance amai Shorai Chwara vakawana mavhoti mazana manomwe nemakumi masere uko vaLloyd Nyambo veZANU-PF vachiwana mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe. Sarudzo dzaNezuru dzakaita mirizhonga pane imwe nzvimbo yekuvhotera yepachikoro cherimuka 1. Amai Chwara, mudzimai wevaimbove kanzuru wemuwadhi iyi vaMichael Gore, avo vakabviswa kuva kanzura nekuda kwekubatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino. Amai Chwara vanoti kukunda kwavo mucherechedzo kuti vagare havana kufara nekusungwa kwemurume wavo vaGore.
Wadhi 2, chandinoda ndechekuvatenda nezvinhu izvi zvavakaita. Vakaratidza kuti baba wavo vanova kansela gore kana toti alderman gore vakarwadziwa nekusungwa kwavakaitwa vachiendeswa kujere vachipikira mhosva yavasina kupara. Apa vana vakanyatsoratidza kuti tarwadziwa asi wadhi tichaidzosera. Endezve kunominetwa kwandakaitwa kuti nditi vana vakatofara. Vazhinji vacho ndo vakafara kuratidza kuti dai vanga vasina kufara ndifunge dziri zvaizobuda zvakadai.
Vanoti kukunda kwavo kwauya nemuseredzero wekushungurudzwa nemapurisa pamwe nenhengo dzebato reZANU-PF.
Inini panguva yekukampena tiri vanhu vaya vaya takanga tisiri safe. Nekuda kwokuti tine pamwe pano pakanga pakungofremewa nyaya ukapinda uchitiko. Vachikampena vana vakanga vakunzi matituka mapurisa achingoendeswa nyaya dzichiendeswa kumapurisa. Saka CID rakanga rakutodini rakungonzi kutambira nyaya dzongonzi isusu tiri kuvashungurudza vanhu veZANU-PF of which isusu tasingavadi tasingambovashungurudzi. For example pane musikana anonzi Bevale wandaifamba naye ndichibva kumariro. Ndakazopedzisira ndonzonzi Bevale atuka vamwe mai vachiwacha tisheti yavo but yetu anga hapana paakambotuka.
Mumwe wevakarohwa neZuro uye vari nhengo yeMDC amai Tendai Kokera vanoti vakarohwa nemboma muviri wose nevanhu vainge vaine mazipanga kana kuti mamaches.
Vatanga kundirova nechimboma changa vainacho vanga vane mama chetsi muomwe mama anga stombori muomwe vanga kabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona saka ndomaitikira zvakaita yayo so vandirova takabva ndatsvaga imwe wei yekuti ndiende kupolling station ndokunoudza mapurisa kupolling station ndozvaitika vakati isusu basa redu ndiri kugadha mupremisi noti zviri kunze kwepremisi ndikati but munogadha chii mupremisi kana vanhu vachiona varifanira kuzovhota vakutadza kuya kuzovhota heiti is their right kuti vauye kuzodi vauye kuzovhota zvikanzi hadhisipo ari chiaripo dhisipo akatomira kunze kwegedhe rechikoro chaivhoterwa ichocho pakatodarika futi imwe mota yachona ivakomana yemabhemba nepamberi pake but iye angasingazivi angasitadzi onowo mota dzachona idzodzo saka ndofunga hana kuziva kuti chi ndomota dzachona
asi nhengo yezanupf yakakundwa vanyambo vanoti vagore avo vakabudiswa mujeri nechishanu ndivo vakakonzeresa mhirizhonga apo vakatenderera nzvimbo dzekuvhotera Wadhi 2 ine vanhu vakanyoresa kuvhota vanosvika zviuru zvitatu. Bato rezanupf ragara ndiro rinosimbokunda musarudzo dzemabaielection dzakawanda dzinoitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 kukadoma ndine Arthur Chigoriwa.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift you.
My Instagram.
Yeah, man.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira pasita, father, variba sita, father, kana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Makatera Studio 7.
Waya,
waya. Muza, waya, waya.
Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zvayo zvinogara muBotswana kuti zvitenge mabhizimusi kumusha nechinangwa chekusimudzira upfumi hwenyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yava Emmerson Mnangagwa ine urongo hwekukwezva zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika kuti zvitenge mabhizinesi kumusha senzira yekubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Umwe urongwa uhu wakaitwa neZuro Mugovera muguta guru reBotswana kumusangano wakapindwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana. Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutenga nekutengeserana, amai Pevelini Musanka vakati chinangwa chemusangano uyu ndechekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zvitange mabhizimisi akasiyana-siyana munyika.
Takatumwa nevakuru vedu His Excellency President Comrade Emmerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Vakatituma kuti tizoita engage madiasporans vari kuno, maZimbabweni, vana veZimbabwe nemhuri dzavo vakura vari kuno, vamwe vacho vari kunguya kuzoshanda asi vachidzokera kumusha. But tauya kutizotaura navo tinzwe zvichemo zvavo tione kuti tingabatsirane sei kuvaka nyika yedu yeZimbabwe.
Vakafanobata chinzvimbo chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vakatiwo musangano uyu wainge wakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika. Sachigero vesangano reZimbabwe Residents Association vamaikel kurwa kumire vakati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvimhinga mupinyi zvinosangana nevanhu pamabhodha.
Zimura nemadepartments ma tinofanira kushanda pamwe chete kuitira kuti kana munhu achisvika pabhodha zvisave zvisanetse kuti ndiri kuenda kumusha. Munhu afarire kuti ndiri kuenda zvinhu zvangu kumusha. Saka izvozvo panofanira kuti pagadziriswa.
Mashoko avakurwa kumira akatsinirwa navapochi tate vachiti hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe mukugadzirisa dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevanhu vanoda kuita mabhizimisi munyika.
Chidova nacho pati zvinoitika on the ground zvakasiyana zvikabviswa zvatiri kutaura zvese izvozvo then of course tinopinda but at the moment it's very difficult to go in zvikunetsa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu muzvare Pretty Ganyani vaudza Studio 7 kuti hurumende ikarerutsira vanoda kuita zvemabhizinesi muZimbabwe nyika inogona kubudirira.
Kana vasina kutiitira zvavataura muzuva ranhasi tichawananga tichidzokera kwavari tichizoti zvamakataura musi uya hazvisi kufamba nemazvo sei nekuti zvinhu zvatiri kunyorawo pasi.
Munyori mubazi rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vamonesu munoda vafa vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika uye ndima iri kuoneka.
Tiri kuti tikatarisa nhamba yavanhu vanouya kuzoshanyira nyika yedu, tiri kuona iri kukura. Gore rapera ndo kwatawana nhamba yakakurisa kutanga kubva paindependence. Takawana 2.578 million people vakauya. Saka isu tiri kuti papa mukana kuti vanhu vaite mabusiness ekuvaka mahotera, mukana wamalodge, mukana wamaguest house.
Hurumende iri mubishi rekuumba bazi izva richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill, iro rinotarisirwa kurerutsira vanoda kutanga mabhizinesi munyika. Urongwa vakaitwa nemugowera waitsigirwa nesangano reEuropean Union rakabatana nereUnited Nations reInternational Organization for Migration kana kuti IOM Development Fund. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980, Zimbabwe yaiwa nyika yairemekedzwa zvikuru sezvo upfumi hwayo hwainge hwakasimba. Asi nekutadza kutonga zvakanaka kuhurumende pasi pevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, upfumi hwenyika hwakatanga kuenda kumawere kumakore kuma1990s. Izvi zvakazoipisisa muna 2000 zvichikwira, apo hurumende yakatanga kubvuta mapurazi evachena, izvo zvakapa kuti upfumi hugwadame. Nyika yakarasikirwa nevashandi vane unyanzvi, avo vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Mabhizinesi akatangawo kuvhara, vanhu vacharasikirwa nemabasa. Asi vamunangagwa avo vakatsiva vamugabe mushure mekubviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017 vanoti hurumende yavo ine chido chekuburitsa nyika mumadhaka mairi. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe haikwanisi kubuda mumadhaka mairi kana hurumende yavamunangagwa isingaremekedzi kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSudan ashandisa utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vachiratidzira mugota guru reKhartoum, vachiti vanoda kuti munyika umu muve nehurumende isiri yechiuto. Mazana ezvuru zvevanhu vafora migwagwa yemukati meHong Kong nhasi, vachiratidza kusafarira kwavo mutemo uri kuda kudzikwa uyo unobvumidza kuti vanhu vaendeswe kuChina kunotongwa, izvo zvakonzera kuratidzira kukuru kwazvo kuutungamiri hunotsigira utongi hweBeijing kwemakore. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, mwere Zimbabwe, ndino mkamchirai mchirongwa chedu chevechidiki. Chandino kupakurai, sondo rega rega, ini ndini maikove. Na asa mchirongwa, tine urukuro na wa Moses Mbimbi, ve kambani ye Friends of Education Africa. Abo vane chirongwa chakanangana nekubatsira vechidiki, munyika. Ngatiendei kuna vambimbi, kuitira kuti nzwe zvizere. Vambimbi, ndino mkamchirai mchirongwa, mkoma zvirikufamba.
Ndinofara mukoma Mike, how are you?
Mushe, kana mchifara izi nesiwo tiri kufara.
Tiri kufara zvakanyanya, zvikuru sei tiona mukana wokurukura nemi kudai. Munenge muchidzidza masai-sai.
Ndizvo izvozvo vambimbi. Right, saka ndimika mune kambani yakanangana nekubatsira vechidiki munyika. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvamuinazvo zvakanangana nekubatsira vechidiki munyika.
Friends of Education Africa iorganization kana kuti urongwa hwatiinahwo hwatinobatisana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro, takapedza chikoro vakagara kudzimba, vari mumakereke, vangori mucommunity vakasiyana-siyana, zvatinofokata nazvo kunyanya. Tinotaura nyaya yecareer development. For example, tiri kutaura nemwana ari kuchikoro, ari kuprimary school. When they start to develop, anoti macritical thinking skills, paari kutanga zvirwere zvake zvaakushowa kurongeka nekushapeneka kwadziinazvo, mwana akufanira kutanga kuitawo tumwewo tumadecisions. Tinobatsira neyatinoti career development. Vazhinji vanozononoka vaakuda kuti vaakuva form 3 vaakuda kubatsirwa kuchizwa subjects nemubereki vasina kuidentifya maareas of high passion, high competence and also high value. Saka tinobatsira nenyaya iyoyo. Then kune nyaya also yeleadership and life skills training. Paleadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti tine utungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedungamunhu. Munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye ive rasatatanga kutungamirira vamwe vanhu.
Ndamboverenga padandemutande apo uyezve mamboibata nyaya iyoyo yecareer development. Patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei?
Career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane uroko hwavo, tinoremekedza maprogramu esati nawo. Asi kana tichitaura patinoti mongo weFriends of Education Africa, tinenge tichibata yatinoti career development. Career development iyi tine atinoti matopic kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nadzo. Chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning? Zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezveremangwana rako? Chimbori chii ichochocho? Ndozvinhu zvatinoti tichiita vana zvecareer planning. Chechipiri tine yatinoti mindset and goal setting, kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwokuti ndinga achivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu tichiri mudiki.
Zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vachiti munyika hamuna mabasa. Saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here?
Chokwadi chaicho kuti titi mabasa hakuna, zvachose tinenge tichiri vanhema. Munogona kundibvunza kuti sei madaro uyezve mabvunzabvunza kwanakwa kuti programu yenyu inobatsira sei. Chinhu chaakushayikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity. Mazara makopikesi vaya vanoti ndinga kuita zvakati zvikatiende kutoita izvozvo. Izvozvi izvi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous game. Kungofunga pfungwa yekuti tingaite sei kuti tiwane running point sevana veZimbabwe, tiwane mufaro. Macorporates akutojoinira, tine vasikana vaakutotoshandira vanotouya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinoti vachinodi tikutocreata employment.
Aiwa takunzwa zvakanaka vambimbi, vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi?
Okay. Isusu tinowanika pakarigamombe mu50 floor. Namba dzefoni dzinoti idzo 0773585155. Tinowanikawozve paFacebook, paTwitter, tinowanikazvewoso pawebsite.
Aiwa vaMoses Mbimbi vekambani yeFriends of Africa Education, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara. Tinotenda.
Aiwa tinokutendai mukoma
wai. Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure pana papa zvirongwa zvedu zvevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo Big Mike 3 pa Twitter nepa Instagram. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Chirongwa chedu chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove. Bye bye.
Uyo angari wechidiki weStudio 7 Mike Hove nechirongwa chake chinosangana chinokutarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Tinotenda zvikuru Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba
rangu. Ini ndinonzi Reverend Chibuda. What Buddha? The way Methodist Church in Zimbabwe, the Kushamba Second Pandagueru District.
What in Dom Jimbevenu, Wakawanda?
Yeah, Wakawanda, because the 24 societies in the Vatendivacho vary around 1,200.
Chinokufa Zakushanda Mudunu Irichi.
E cooperation in the Vatendivandino Shanda Navo, Mubasaramari.
Vatendi vanouya here nezvinovanetsa kwamuri?
Ya, vanouya nezvinovanetsa kwandiri vakasiyana-siyana.
Zvinonyanya kunetsa vatendi zvakaita sezvipi?
Zvakasiyana uye zvine malevels. Zvimwe zvacho zviri so deep socially. Zvimwe zvacho nawo ndezvimwewo zvinongori common like my economic sectors izvozvo. Those are not going to share as much. Maybe it's really deep in the open wavo. So, you're actually not going to be published.
Van, what good am I, church? Munofunga kuti chikonzero ichi chii nokuti tinowana vanhu vazhinji vachibuda mumachechi.
Yeah, vanhu vanobuda mumachechi for various reasons. Vamwe vanobuda because zvinhu zvavanenge vachitsvaga muchechi vanenge vasingazviwani. An example, kana munhu achifarira kuona achifarira zvekuprofitwa profitwa, unozoona achibuda kuma mainline churches akaita seSwana naMethodist. Munhu anofarira zvekuprofitwa profitwa asidi comfortable nekuti achiiti izvozvo. Kwoitawo vamwe vanobudawo for various reasons kuti pamwe pane kwaanofunga kuti kuri betawo kudarika kwaanenge achipinda.
Reverend Chibuda, mazuva ano upenyu hunoita sokuti netsei. Uku kune zvemari zvinonetsa, kune pokugara panonetsa, kwozouyawo zvamabasa. Nzvimbo yaMwari pamatambudziko ese aya anosangana navanhu iri papi?
Nzvimbo yaMwari iri so clear, baba, muBhaibheri. Mwari vakatipisa takatosiyana tine malevels akasiyana eupenyu. Vanhu vamwe vakasikwa vari vapfumi, vamwe vakasikwa vari varombo. Vapfumi vakasikwa kuti vagobatsira varombo. Saka muchechi zvinhu zvatinodzidzisa izvozvo kuti varombo vanofanira kuwana kurarama kwavo kubva pavapfumi. Vapfumi vakapuwa upfumi naMwari kuti vagone kubatsira varombo. Saka ndo nzvimbo yaMwari muchechi.
Kumutendi anouya kwamuri ave kubuda muchechi achiti anamatira utano hwake, anamatira utano hwehama yake, anamatira nyaya dzemari, nyaya dzamabasa nezvimwe zveupenyu, asi hapana chaita nani. Munomuti chinyi mutendo wenyuyu?
Isusu is Methodist, we believe in scriptural holiness, kana kuti utsvene hunobva muBhaibheri. Saka ndoratinonyanya kushandisa Bhaibheri kuti munhu arinzwisise. So tinomuticha kuti Mwari haaregedzi kupindura vanhu vake, asi pakupindura kwaMwari dzimwe nguva kana Mwari paanoti timirire mhinduro, vamwe vanoona fanika aregedza kupindura. Nokuti mhinduro yaMwari anoti yes kana iri emergency, anoti imbomira kana isiri emergency. Ina anoti no kana kuri kuti uri kunamatira chinhu for wrong reason.
Pane zvamunoita here mudunhu iri, kana kuti pane zvinoitwa navatendi venyu mudunhu iri zvokubatsira chechi kana kuti chechi kubatsira vanhu?
Kucommunity muchechi medu tine ine committee inonzi Christian Social Responsibility. Committee iyoyo inobatsira vanhu vari mucommunity vanotambudzika. For example, izvozvi tine vana vatiri kubatsira is Methodist Church in Chamber Circuit. Vatiri kubhadharira maschool fees nekutengera mauniforms nemabhuku. Infact tingangoti vana vacho ivavo vatori vana vechechi vatiri kuchengeta sechechi.
Mubasa renyu umu munofanira kuva neimwe vhesi inoramba ichiuya pamuri muchiita basa, inoramba ichiuya mupfungwa dzenyu. Ingava ipi vhesi yakadaro?
vhesi inongonyanya kungonditaka ndiyoyoyo kuti kana tichiona vanhu vanotambudzika ngationei ishe Jesu, nokuti vanoti wakandiona ndichitambudzika, ukandiona ndine nzara ukasandipa chokudya, ukandiona ndina chokupfeka ukasandipa chokupfeka, kwanzii vanhu vobvunza kuti takakuonai kupi? Zvozvichero, kune mudiki wamakaona asina chokupfeka mukarega kupa chokupfeka, makaregera kuitira ini? Oti kune vanenge vakaita zvakanaka, anoti chipindai makaita zvakanaka. Makandiona ndine nzara mukandipa chokudya, mukandiona ndiri mutorongo mukandizvisisira. Voti takazviita kupi? Zvonzi kuna ivo avo vamakazviitira ivavo makaitira ini? So that is very, inondidriva zvikuru panyaya dzechristian social responsibility. Church ine nzvimbo mukati mecommunity.
Kana pane vanoda kutaura nemwi pamusoro pezvamataura izvi, vanokubata ipapi?
Vanondibata pa 0772612749. Iyoyi chero paWhatsApp inoita iyoyo. Email address yangu vanogona kundipata pana schibuda@gmail.com.
Reverend Chibuda, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Pane mashoko ekupedzisira here amungada kupa vatendi nevateereri vedu?
Ngatinamatirei vanhu vanotambudzika, nokuti Mwari wakatiisa kuepepose kuti tive vamwe vanhu vari bheta kudarika vamwe. Saka tivarangarire vanhu ivavo, nokuti patinovarangarira tiri kurangarira ishe Jesu.
Aiwa, tinotenda nemashoko ayo. Avo vanga vari Reverend Stuart Chibuda veMethodist Church of Zimbabwe, Gweru District, Shamba Circuit. Tinoimba kuti mafadzwa nechirongwa chedu nhasi. Tinenge tiinemi zvekare zvondorinouya tichiita dzimwe nyaya dzezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Tanonoka nechirongwa chako. Tinochitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi zvamira zvakadai: Dynamos FC 0, Manica Diamonds 0, Tero 1 0, Black Rhinos 2, Mushowani Stars 1, Blawayo Chiefs 2, Wange 1, Triangle United 2. Pamutambo weushamwari wakatambwa neZuro Manheru munhandare yeStephen Keshi kuNigeria, pakati peNigeria neMawarriors, zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0. Mutambo uyu waivewe kupedzisira mugadziriro yeMawarriors yekuenda kuEgypt kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa21 mwedzi uno.
Takamiririra mastreeti tiriko kumango madeposi kumafrance. Geto rinongosimbisa chaiyo, iri chaiyo ichaiyo, zvizivire kana iriyo. Stallion, yo, eyo, Prato, smati rinotangira kutsoka. Uku, smati rinotangira kutsoka. Uku, smati rinotangira kutsoka. Uku, smati rinotangira kutsoka. Shangu, smadira tigira pamusoro senge dengu. Urikone rako nenge ndirikone rangu. Rimwe ndakariona rine mavara enungu. Rinotangira kutsoka zvazviri zveizve zvibuda wakatsikirira. Kune vachazonzi marudzirira.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi vakakundwa musarudzo iyi vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo rakakonzera mhirizhonga. Zimbabwe yokwezva zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana kuti zvidzoke kumusha kunotanga mabhizimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Iwai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.